vanhu vasanu vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara chechatsworth uye mumwe chete apuwa mubhedha pachipatara chegood mission vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatsworth apo vandomhangara nyaya yekurohwa kwavo mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri vezanup f vaive vakavhara kumeso vakapinda muchitoro chavo zvechisimba vakatanga kuvarova
chitoro pacho pachitoro pamba takangoerekana dhora rohwa nenoku iri hadhi noku munhu achirova dho nobva atokava nobva dhora topinda mukati kwakutotanga kutorova mudzimai wangu wakutanga kurova chirwavo nemabhatani stich vanhu vacho vakavhara kumeso vamwe vaive mara kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vakanga vasaririra varimo taritangovhara bhawa kota past 8 vakanga varimo vanga vakagara imo vakasvika vachingotanga kungorohwa
vamwe vevakarohwa ndevapatrick chimbare amai loveness gwatidzo vabrian stole amai privilege gore musandu vasidini mashiri navaefrem tavarwisa amai gore musandu vati vatsigiri vezanup f ava vaitungamirwa navabenson gadzikwa avo vavakakwanisa kuziva
inini kwandanga ndakagara tangozouyawo tichidanwa nakodineta vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kundobva takatomanyawo tichitevera masure mavo ndobva tatowana ivo vakutorohwawo ndobva tatizawo
nhengo yetriple c mudunhundere kwagutu valoid mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga
vakangosvikirwa vari patownship nevanhu vezanup f unobva varohwa na vanga vari mabattons vacharozanga vaine futi vamwe vacho vanzi vaine mabattons 6 but ndoniwo tokamawana kupi sinzi vanga vasiri mapo vakarohwa sofa vari mainjuries vatavo vatakorose vai 5 pane vari kumapurisa but hatizivi kuti macharges avo anga azonzi kudini bcause vanhu vese vakanga vachipotorwa mastatement vakamirira veloindoudza kuti vapi way forward
vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswera pakamba yemapurisa epachatsworth apo vapedigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga hatina kukwanisa kubata vari kumirira zanup f saridzo idzi vajohn paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana vagwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova asi mutauriri wezanup f mumasvingo vapepukai chiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa nevetriple c
chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti triple c inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti zanup f ine rutsigiro rukuru saka istrategiwo yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzwirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo
vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo assistant inspector Lauren Jovu vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi
Alright. Handisi kuhofisi ndiri kuHararo graduation batai panyati ponyati
vati tibate mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati asi vanyati vangasingadairi nhare yavo vanhu vana vari kukwidzana musaradzo iyi vanoti vaparadza vaefrem morudu vetriple c varobson kurwa vebato renational constitutional assembly kana kuti nca navamartin mudzingwa avo vakazvimiririra ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba